This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 19 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti zvose zvavari kuita vanenge vatumwa nemurume wavo vaRobert Mugabe.
Nhengo dzedare reparamende kusanganisira dzeZANU-PF dzokurudzira kuti vakuru vehurumende vaiwana mari kubva kuPremier Service Medical Aid Society vasungwe.
Vanoita mabasa emaoko vokurudzira hurumende kuti ivakoshese sezvo vava musimboti weupfumi hwenyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nhasi vaita musangano nevatsigiri vebato ravo mumusha wevazhinji wembare pachishawasha grounds vachiti misangano yavo ine makomborero yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Amai Mugabe vatambirwa zvino mutsindo nekambo kanonzi uncongarable kakaimbwa naDr. Tawanda Benson uye panga paine vamwewo vaimbi vakawanda. Asi semagariro eZANU-PF misika yose yekumbare nemabhizimusi anzi avharwe kuitira kuti vanhu vaende kumusangano uyo. Mudzimai wemutungamiri wenyika arova nhende shure panyaya yavo yekuti hapana chinoshamisira pakurwa hondo yerusununguko. Nhasi amai Mugabe vati vanoremekedza zvakanyanya vanhu vakarwa muhondo yerusununguko.
Asi vatiwo sangano revakarwa hondo yerusununguko rainge roda kupindwa napongwe mushure mekunge pabuda mashoko ekuti painge paine vamwe vesangano iri vainge voda kuratidzira kuti avafariri amai Mugabe vachiti vainge vavazvidza. Panyaya yematarakita yanetsa pakati pehurumende nemapato anopikisa, amai Mugabe vati vanhu havasi kupiwa pachena matarakita aya asi kuti vachabhadhara. Vanopikisa vanoti matarakita aya ndeehurumende kubva kuchibvumirano chakanyorerwa neZimbabwe neBrazil, nekudaro haafaniri kupiwa panenge pachiitwa misangano yezvematongerwo enyika zvikuru neZANU-PF. Asi amai Mugabe vave kupa pamisangano yeZANU-PF vanhu zvinhu zvakaita semupunga nechibage.
Charge dzemupunga. Saka takationa kuti mumwe munhu anogona kumwe munhu wega wega pa 35,000 munhu anogona kuwana kana 3 kgs dzemupunga. Ndichi 3 kgs dzemupunga. Saka muchawana mese hapana siri kuwana. Kana zvashota tinoudzwa tinouza zvino. Manzwa zvandiri kutaura. Hazvisi kuzoshota mbare muchave neChristmas yakanaka nokuti mai vaunza zvekudya zvenyu.
Ayo angari mashoko amai Grace Mugabe vachitaura vari kumbare.
Sezvinongoitwawo nemurume wavo, amai Mugabe vashorawo nyika dzekumawirira uye vatori venhau vemapepa akazvimirira. Zvabudawo pachena kumusangano uyu kuti mubato reZANU-PF mune kunetsana kunotyisa sezvo vamwe vangavoti havadi nhengo yedare reparamende yenzvimbo iyi vatendaisa vanhu. Vasavanhu vakambomiswa kuva nhengo yeZANU-PF kwemakore mashanu vachipomerwa mhosva yekudyidzana naamai Joyce Mujuru vaimbova mutevedzeri wavamugabe vasati vadzingwa mubato.
Kunyange hazvo vanhu vemubare vakawanda vati havachadi kushanda navasavanhu, amai mugabe vati vanofanira kuregererwa. Mukuzeya nezvemisangano yamai mugabe iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya.
Mai mugabe iziso inhumwa ya president vamugabe. Zvaanenge achitaura ikoko ndodzinenge dzitori pfungwa dzavamugabe. Saka vanhu vanofanira kuona vamugabe, not kuona first lady. Kunze kwokuti kana zvava pachena kuti vamugabe havachakwanisi, kati vamugabe vaincapacitated, ndo patingati pamwe vanoda kuwana masimba kana kutungamirira. But handifungi kuti vangada zvavo asi havakwanisi kana vangobviswa mutsoka dzavamugabe kana mubhedhroom amugabe kana vabva mumaoko amugabe havakwanisi kuzviita. Saka vanokwanisa kuitazvi kana ivo vataura pachena kuti inini ndiri mukadzi wegamba guru. Wevoveteran guru ndiri mukadzi wamugabe. Zvendiri kutaura pano ndatumwa napurezidendi. I think nhasi vanga vabuda pachena zvakasimba kuti zvese zvavanoita zvina purezidendi mukati. Vane vatotumwa navamugabe kuti vandoisa shoko rokuti aiwa Gushungu achiripo, Gushungu achatonga, ende Gushungu haasi kuda kupa mumwe munhu simba. Gushungu acharamba vane simba kusvika nguva yavanokwanisa kuti vati havachadi, kana kuti nguva yavanokwanisa kuti vatisiya. Kuti vaya vanodawo simba muzano vaziva kuti aiwa Gushungu hapi munhu simba. Gushungu anokwanisa kutopa munhu simba, kana kuti simba rinokwanisa kutobva pana Gushungu, kana Gushungu vanhu taimba tambirai mwana wenyu pana Gushungu, kana kuti kana Gushungu afunga kuti opawo mumwe munhu iye. Saka vanhu vanofanira kuona vamugabe pazvinhu zvese zvinoitika, nekuti kana vanhu vakasaiona vamugabe pazvinhu zvese zvinoitika vanorasika, vakafunga kuti vanorwisa Grace mai mugabe. Kufunga kuti vanorwisa mai mugabe ivo vachitorwisa vamugabe nekuti iyi inhumwa yavamugabe yapurezidendi.
Asi mungati mashoko aya ari kunzwika here kune vaya vane chidokwa dokwa chekuti dei tapinda mustate house?
Haanonzwikwa zvakanyanyisa zvo. Haanonzwikwa zvakanyanyisa. Kana anenge asingatonzwisi anenge asingazivi politics dzezano. Because mukatarira pakazenda mai mujuru pane vanhu vaiti mai mugabe vanopenga, mai mugabe havanzwisisi, tarira zvaari kuita kusvika mai mujuru negurupu ravo vanyura. Vasingaoni kuti zvanga zvino vamugabe pakazobuda votaura kuti ndo zvatakaona zvarikwa namai mujuru takazomunga kuti vadai. Vakatozongouya vakuzadzikisa zvinhu zvanga zvatoitwa kare. Saka vanhu vakangwara chaiko vanofanira kutoona kuti zvinodiwa navamugabe ndezvipi, votamba sei tsoro dzavo, voona sei kana vachitondogara pasi navamugabe, vanogara pasi navamugabe kana vachigara pasi naamai mugabe, vachiita reconfigure politics dzavo, vachitaurisana kuti vasadzingirirana nokudzingirirwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare.
Nhengo dzeparamende kusanganisira dzebato rezanu PF dziri kukurudzira kuti vakuru muhurumende vakanokora mari muhomwe yePremier Service Medical Aid Society kana kuti PISMAS, vanosanganisira mutauriri vavamugabe vaGeorge Charamba, gurukota rezveutano vaDeputy Parirenyatwa nevamwe vasungwe. Vadare ava vakakurudzira kuti paumbwewo komiti inoongorora bhodhi raitungamira PISMAS uye kuti patorwe matanho ekuona kuti vanhu ava vadzosera mari idzi. PISMAS inonzi yakabirwa mari inodarika mamiriyoni makumi mana emadhora kuburikidza nemihoro yakakurisa yaipiwa vashandi, mari dzaibhadharwa nhengo dzebhodhi pamwe nedzimwe dzinonzi dzaibhadharwa vanhu vainzi vachapa rubatsiro kuvashandi vaibatirwa mari dzavo dzekuti vagozorapwa pasi pechirongwa chePISMAS. Dr. Parirenyatwa vanonzivo vakapiwa mari inodarika makumi manomwe ezviuru zvemadhora ichinzi ndeyebasa ravanga vasati vaita. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeparamende inomirira mabvuku tafara vaJames Maridadi veMDCT pamwe nenhengo yeZanu PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMaridadi kuti tichienda mberi nyaya iyi yakananga kupi.
Ndapachiongorwa nemapurisa vachiona kuti mari yakabiwa vakabiwa pakaitwa forensic audit kudhara. Audit ikataura kuti mari yakabiwa nanhingi, mari yaibiwa nanhingi. Saka chafanidze kuti mapurisa vapedza vasunge munhu, munhu oenda kukoti. Nyaya yakaiswa pamberi pedare redzimhosva oonekwa kuti ane zvaere kana kuti haana mhosva. Kana achinge aonekwa ane mhosva oenda upo wa mtongo wake kana chenda kusuweza kutongo. Ndo nikati ndo chasara cheta, paikina sinu chasara.
Vachiru manzu, danu rakatoro wane vadari, rekuti pange pachi tuweru kwa matano vanu wanonza, wana kubata mari shakanaka ku Premier Service Medical Aid Society. Imiwo mwakata mbira osei danu iri?
Ndofunga ipapa patati nyatu kupoka na nazo, rakati wane makurukuta emu parliament. Ndofunga isi zaka bira kutara kana muka nyatu kurangarira. Ivo mkuru wenyika president Mugabe vano gara vashitara kuti nyaya zomba va, adisawapo. Nyaya zokuruku kana kuti zvezvi dobi dobi zoku taku kuruka vamwe vanhu chitora foma iyoyo yoruzhinji zvino zvakaipa. Uyezve ndofunga iye zvino munhu kunyatso kuona zviri kuitika kumakotsi kwedu vava kunyatso kusimbaradza nenyaya dzakaita saidzodzo. Nokuti munhu wese iye zvino ari kuchema chema kuti saka kana mbavha dzikaramba dzichiregeredzwa dzichidai chii chinoitika. Asika izvozvo zvokuzoona kuti mbavha ndiani asati ari mbavha ndiani zvinenge zvakuonekwa nematare kana kuti makotsi pachirungu sezvataura vamaridadi.
Honorable Maridadi, tinonzwawo kuti nhengo dzeZANU-PF dzakapindawo mukurudziro yekuti vanhu vakashandisa mari zvisizvo vange vachitorwa matano. Tichionawo zvakare kuti mumwe wevanhu vari kunongedzwa igurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vanove nhengo yeZANU-PF. Zvakafamba sei mudare mukangotsanangurira vateereri?
Nyaya yavaParirenyatwa chandova ndizvisa seredaiso. Kana uri gurukota rehurumende, minista, haubvumirwi kunge uchishanda kumwe kwaunowana mukoro inonzi salary. Saka zvakaitika zvano zvekuti vaParirenyatwa vakataura kuti vairapa vanhu kusejari kwavo panguva yavo. Saka varapa vanhu kudaro vanhu vaienda votaura kuti tichabva kuPremier Service, vanhu vePremier Service. Saka voisa maclaima ePremier Service. Saka vaifanira kungavapa 25,000 ePremier Service. Premier Service yakazovapa ya 100,000. Saka kuna 75,000 yapo vaParirenyatwa havafanira kunge vakaipiwa. Asivo vakataura kuti 75,000 nemari yavakapiwa yebasa ravachazoita. Saka ndikati ndopekutanga takanzwawo munhu anotambira mari asaita basa. Nokuti kazhinji munhu unoita basa kukara kwemwedzi wopuwa mari yebasa rawakaita, haupuwe mari yemwedzi wausati watanga. Watanga washanda nokuti inonzi pachirungu robata waini arias, kuti watanga washanda ndobva wazopuwa mari yako. Watanga wapuwa mari yako wozoshanda. Ndopekutanga kuti vakapuwa mari yavasina kushandira, kukura kuti vakapuwa mari yevanhu veZimbabwe.
Vachiru manzu, mungaona danu rakatorwa nevadari veZANU-PF richichenura zvakadii bato reZANU-PF panyaya idzodzi? Nokuti tinonzwa vazhinji vachigunun'una kuti uori hunotsimbirirwa nekuti munhu ndeweZANU-PF kana kuti azobatwa nemapurisa aregerwa nekuti ndeweZANU-PF.
Ndingati munhu anenge ane pfungwa dzokuti zvino chokuita neZANU-PF unenge achingoti rasike yake mukudzamisa pfungwa nokuongorora. Nokuti ZANU-PF iye zvino ndo iri kutonga. Izvi zvakataurwa kuParliament hazvinei neZANU-PF, asi zvine chokuita namagariro avanhu vose vomuZimbabwe, whether munoende weparty ipi zvayo.
VaMaridadi,
ndingati vachiri manzi pavataura papa havana kukutadza. Nyaya ndeyekuti pane vanhu vakawanda vanopara mhosva vachiita nyaya dzeuori, vachiti kana vari mubato rematongerwo enyika rinonzi ZANU-PF vanokwanisa kutadza kusabatwa nekuti robato riri kutonga. Asi ndiri kuti inini inonzi test case ndiyoyi, tichida kuona kuti hurumende ichaita sei.
Vachiri manzu, tingaona here hurumende ichitora matanho sezviri kutaurwa navaMaridadi?
Kana pachinge pano umbo zvokuti pana vamwe vanhu vakatora mari yavasingafani kunge vachinge vachitora, definitely handifungi kuti tingati iyi hurumende, asi kuti mabazi ehurumende anofanira kuonekwa achiita basa ravo.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kumumiriri wemabvukutafara muparamende vaJames Maridadi veMDCT. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Zvizvarwa zveAmerica zvitatu zvanga zviri mutapwa wechikwata chechiShiite muYemen zvaregererwa ndokubva zvaendeswa kuOman. Masangano ehurumende anoti vatatu ava vatakurwa nendege vachibva muguta guru rechikwata ichi reSana, uye zvakaitika nezuro manheru, asi mazita evatatu aya haasati aziviswa.
Somalia yavhura muzinda wayo muAmerica kekutanga mumakore anosvika 25. Hurumende yeSomalia yakavhura muzinda uyu pamabiko akaitwa nezuro. Urongwa uhu wakapindwa nemutevedzeri wemunyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vachimirira dunhu reAfrica muAmerica, vaThomas Greenfield, pamwe negurukota remuSomalia rinoona nezvekunze kwenyika iyi, Abdisalam Omar.
Sangano rinomirira vanoita mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Sector Association rinoti hurumende inofanira kukoshesa mabasa emaoko sezvo ari iwo mabasa akabata nyika pari zvino. Mutoredi wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Sector Association kana kuti zichia vaWisborne Malaya vanoti hurumende inofanira kushanda zvakanaka nevanoita mabasa emaoko sezvo vari ivo vari kusimudzira upfumi hwenyika. VaMalaya vanoti pari zvino hurumende haisi kukoshesa mabasa emaoko, kunyange hazvo mabasa aya ari iwo akabata nyika zvichitevera kuvhara kwemakambani akawanda. VaMalaya vanoti tsvakiridzo yakaitwa yaburisa pachena kuti pane vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe munyika vanoita mabasa emaoko.
Tikatarisa nyika yedu yatiri kutaura nezvaei pari zvino, maringe nemastatistics enyika rekuti 94.5% yevanhu vari kushanda mabasa emaoko munyika muno. And kikari statistics izodzo dziri kutaura kuti pa 94% yo mu 14 million population yevanhu, more than 6.4 million ndo vanhu vari kuita mabasa emaoko. And vanhu ivavo basa remaoko ravari kuita rito nevhalu munyika yeZimbabwe.
VaMalaya vanoti vanhu vari kushanda mumabasa emaoko vari kusangana nezvinetso zvakawanda munyika, izvo zvinosanganisira kusungwa nemapurisa.
Mabatirwa zviri kuitwa nehurumende oro kuburikidza nemalocal authorities hazvisi kunaso kuti twaso. Vari kubva vapiwa mhosva kuita unge mbavha, kana kuti muchirungu toti kucriminalizewa.
Noona nezvekufambiswa kwemabasa mumusangano uyu, vaElijah Mutemeri vanoti hurumende yakakurudzirwa nesangano revashandi repasi rose reInternational Labour Organization pasi pechisungo chesangano iri, icho chinoti nyika dzemuAfrica zhinji dzazara nevanhu vanoita mabasa emaoko. Chibvumirano ichi chinokurudzira hurumende kuti dzikoshese mabasa aya uye dzimaenzanise nemamwe mabasa akaita semumahofisi ayo ane zvikwanisiro zvose uye anoshandwa zvakanaka.
Pane mutemo mutsva watingati mutemo nokuda kwokuti mashoko kuti tinyatsotsanangura kuti chonzi chii anotinetsa. Muchirungu vanoiti recommendation, kana kuti zvinhu zvakaunganidzwa zvikapiwa kudzinyika kuti dzitarise zvisevenze naizvozvo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemabasa emaoko munyika amai Stembisonyoni kuti tinzwe kuti hurumende iri kuitei mukuvandudzwa kwemabasa emaoko kuitira kuti ave nechiremerera. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Sangano reMutare Vendors Association rinoti riri kufara neurongwa hwekanzuro yeguta Mutare hwekuwanira nhengo dzaro pekutengesera vari uye nekuvabvumidza kuti vange vachiisa chivakwa chine chiremera chekuti vashandire. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Sangano reMutare Vendors Association MVA rine nhengo dzinosvika chiuru chimwe chete dzinotengesa zvakasiyana-siyana muguta iri. Sachigaro weMVA vaIvin Mbengo vanoti kubva pawakawanirwa nzvimbo iyi yekumboshandira vari vange vasati vapiwa mapepa emvumo yekuti vaise zvivakwa, asi vava nemvumo iyi.
Kanzuro yakabatana nemamwe mastakeholders muMutare. Tinotenda chaizvo twakasvika pakuone nzvimbo yekuti informal traders vatengesere. Nzvimbo iyoyo zvayo kunyange tanga takanga taiidentifya way back muna 2013. Tinotenda kuti pakachizoite pfungwa dzakawirirana kuti zveshuwa mainformal traders atengesere ipapo. Naizvozvo kanzurozve tode kuitenda ngekuti yakaende chinhambo mukupa levura kuti patarisike.
Vambengo vanoti vane urongwa hwekuti nzvimbo yavanoshandira ivakwe chivakwa chihombe kutanga gore rinouya kuitira kuti nhengo dzavo dzishande dzakafaranuka uye makastoma achiuyawo kuzoona zvinhu zvinenge zvakarongeka.
Tinofanira kuramba takabatana nekanzuro neministry yema SMEs kuti tiwake chiwako chine maplans endakambokuratidzai maplans akanaka of a multi-story building ikuti vanhu vatema vaonewo pekutengesera pakanaka muCBD Central Business Area yemamutare.
Vambengo vanoti pari zvino nhengo dzavo dziri kushandisa zvitangwena zvisina kuvanakira nekuda kwekuti vainge vasati vapiwa nzvimbo iyi zvamuchose nekanzuru. Nzvimbo iyi vakaipiwa pachena nekanzuru yemutare asi vachange vachizobhadhara mari yemutero yakaita sekushandiswa kwemvura neimwe yekutakurwa kwetsvina nemarara.
Maringe nenyaya iyoyi sezvinambotaura zvezvi kuti tiri kufambidzana zvakanaka naminista wedu Mred Mandi. Tirofambidzana zvakanaka nekanzuro yedu natown clerk vamuzawazi nemanagement yavo. Tiri kuise pfungwa pamwe chete kuti tione kuwa nemashedzi anombokwanisa kunge ari temporary.
Sachigaro wesangano reMVA anoti chivakwa ichi kuti chivakwe chichipera panodiwa mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora sezvo zvimwe zvekuvakisa zvichiwanikwa nyore zvakaita semajecha, matombo, mapuranga uye mamwe mabasa emaoko achange achizoitwa nenhengo dzavo. Vanoti nhengo dzichabatsira pakuvakwa kwechivakwa ichi sezvo vazhinji vasingakwanisi kubhadhara mari iri pachirongwa ichi.
Dambudziko guru riripo inyaya yekushaikwa kwemari. Pane mari zvizhinji zvese zvinoendeka. Saka murungu onawo ngemambiriro akaita upfumi hwedu ndinoona chinhanho chitirisi chinokwanisikazve kuti tichipfuure muchiri apo tikanga tichishanda tiri pamwe chete.
Dambudziko riripo panzvimbo iyoyi ndeyekushayikwa kwemvura zvimbuzi zvinokwanira vatengesi nevatengi uye zvekufukidza zvinotengeswa kubva kuzuva nemvura. Zvichakadai meya weguta remutare vatatenda namarare vanoti kanzuro yavo kubva payakatanga chirongwa chekuteresa vedzimotokari dzinopakwa muguta mwedzi miviri yapfuura kanzuro iri kuwana mari iri pakati pezviuru gumi negumi nezvitatu pamwedzi woga woga.
Hurongwa hwatakatanga huri kufambawo zvakanaka. Pamwedzi tiri kuonawo mari inoita 10,000 kusvikawo 12,000 kana zvinhu zvanatsa kufamba zvakanaka. Asi tiri kufara zvikuru nekuti purogiramu iyi kutanga kwetakaita iri kutibudisira mari dzavo dzakanaka chaizvo pakunyaya dzekutora mari mumugwagwa idzi.
Meya namarare vanoti sekuona kwavo chirongwa ichi chiri kufambira mberi zvakanaka zvekuti vave kutoda kuti chinyatsopararira neguta rose sezvo chakatanga chakanangana nekumusoro kweguta chete. Chirongwa ichi pachakatanga vachairi vakawanda mamutare vakanyunyuta zvikuru vachiti havaoni pundutso yacho sezvo migwagwa isina kumira zvakanaka uye vaiti vateresi ava vaivashungurudza kwazvo asi kanzuru yakaramba mashoko aya. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rinoti riri kufadzwa nekuwana mukana kuri kuita madzimai emunyika wekuti vaite mabasa aimboonekwa seevanhurume. Mutungamiri wesangano iri amai Virginia Muwanigwa vanoti zvinofadza kuona madzimai achiita mabasa akasiyana-siyana munyika seayo ekutyaira ndege nezvimwewo. Svondo rapera vatyairi vendege vechidzimai veAir Zimbabwe vaviri vanoti Captain Chipo Matimba naElizabeth Simbi Petros vakatyaira ndege yakaenda kuVictoria Falls izvo zvakafadza veruzhinji. Marvelous Mhlanganya uyo weStudio 7 aita hurukuro namai Muwanigwa kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Takatarisana nenyaya dzemadzimai kuwaniswa mukana nekupinda mumabasa aimbonzi anongoitwa nevarume chete. Tiri kuona zvichiratidza kuti kunyange zvacho zvichiri zvishoma asi pane zviri kumboitika. Tiri kuona zvimwe zvitaa nevakadzi vanotyaira ndege. Izvi zvinhu zvaive zvisingatombozivikanwa kudhara. Ndinoziva vamwe vanhu vandinombokurukura navo vachitotaura kuti ndikaona mukadzi ari kudhiraivha ndege ndinoramba ndinoregedza kukwira. But asi chichokwadi chitoripo ndechekutoti madzimai vari kutodhiraivha vari kutofamba nendege. Tinoona kunyange kana zvakaita semakombi tine vamwe vakadzi vanotodhiraivha makombi. Tine vakadziwo vari muconstruction, tine vakadzi vari mumaining zvakangosiyana-siyana. Zvemadhokta hatichatombotaura izvo zvatongozivikanwa kuti vakadzi vari muomoto. Saka izvi tinongozvikudza but tichitaura dzimwe nguva nevakadzi vacho vekutanga vanopinda munzvimbo idzodzo tinoona kuti zvinenge zvakavaomera nekuti kunyange zvazvo ivo vanenge vapanzvimbo iyoyo upenyu hwavo kazhinji ndevekuti vanenge vari pakutestwa nguva yese. nekusaonekwa semunhu anokwanisa saka zvinenge zvichida kuti vawande.
Imi semasangano anomirira madzimai munyika, pane zvirongwa zvamuri kuita here kukurudzira madzimai nyanya vechidiki vari kukura kuti aiwa vanogona ivo kuita mabasa ese ese avangafunge kunge vachida kuita?
Tikatarisa maprogiramu atinotoita iya ekuti tiri kuda kuedza kuchallenja, atinoti aya manormal standards pachirungu kana kuti zvatingatisika nemagariro edu pachivanhu. Saka maprogiramu edu mukatarisa kubvira vanoita zveconstitutional and legal vanotarisa zvakatarisana nezvebumbiro remutemo, taive tichitaura kuti tinoda kuti bumbiro guru remutemo rizive kuti vanhukadzi vanewo mukana pakasiyana-siyana, wedha kugarisana kwevanhu, wedha mukugoveranwa kweupfumi hwenyika kana kunyange matongerwo enyika chaiwo. Izvi tinenge tichiitira kuti tichallenje iwo tsika nemagariro dzinofunga kuti vakadzi pane pavanonzi apa ndopenyu, tichionawo kuti tiive mumagariro atinozoita. Mukatarisa nzvimbo dzimwe dzakaita sekunana Plumtree kana kuti nzvimbo dziri kumabhodha, takaibvira kudhara tatoona kuti zvimwe zvataibhiliva kuti mabasa aitwe nevakadzi akutongoitwa nekuti varume vacho havapo.
Avo vanga vari amai Virginia Muanigwa veWomen's Coalition of Zimbabwe vachitaura vari parunare muHarare. Nhama Velas Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa ushingi hwemadzimai ari kushingirira kuita mabasa agara achiitwa nevanhurume chete.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira.
Yekutanga inoti makadii jonga na blessing kuno tiri kungotamba iri kurira hapana kushara. Ndikwazireiwo vana mai guru vangu vanoti Gladys, Rachel, Eugenia na Barbara na mai nini vanoti Pauline na Modi. Ndini Evans kukaroi.
Mumwe munyori anonzi mukoma David Chidzumo vari kuMount Darwin vanoti mukoma akandemiri na mukoma Zulu munosimba here? Isuve kuMount Darwin tofara. Tinokushuvirai muva nekisimusi inotapira kuti tapi-tapi, muropafadzwe naShe, musimudzirwe nebasa ramunotipa. Morosai vamwe vose ikoko, ndimukoma David Chidzumo.
Aiwa, tinotenda mukoma David, tichivimba kuti tichave nekisimusi yakanaka. Mumwe anotiwo makadi blessing naJonga, ndinokutendai nekutiudza nhau dzechokwadi. Ndiri kumataga, ndoda kufarisa hama dzandakadzidza nadzo papfunye high school kumberengwa kumataga. Ndini wenyu anokonekai nemufaro. Tandilenkosi Nkomo.
Mumwe anoti makadi Jonga na Zulu, rambai makadaro vakomana. Ndikwazirewo vabereki vangu kunjanja kwaShumba nemudzimai wangu mai Tendai. Ndini Teach Vunga, Joburg, South Africa.
Mumwe anotiwo hi guys, basa munogona pamberi nemwi. Isu kuno kuchimanimani paWatro Company tava kushanda pasina muripo. So far 2 years dzave kutokwana, mari pasina, chokwadi upfumi hwenyika wananga kumawere. Mnyori haana kutipa zita rake.
Mumwe anoti hama we Tanzwa nekunyeperwa na Joseph Chuma, imbo musiyaiwo anoramba zvaanoziva zviri pachena. Achazeuka bako anaiwa sevamwe. Ndimi dzi golden kumudzi.
Aiwa, nguva yedu ndo inodzoka yozoita shanje. Vadikani, tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitonyorera tsamba mbozha dzenyu ku Studio 7 muchitudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano pa Studio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti zvose zvavari kuita vanenge vatumwa nemurume wavo vaRobert Mugabe.
Nhengo dzeparamende kusanganisira dzebato reZANU-PF dzokurudzira kuti vakuru muhurumende vaiwana mari kubva kuPremier Service Medical Aid Society vasungwe.
Vanoita mabasa emaoko vokurudzira hurumende kuti ivakoshese sezvo vave musimboti weupfumi hwenyika.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya maoko aChris Gande naJonga munhau dzechirungu.